Well. What bang bang bang? Jue. Ban avanga kare murima. Ban avanga kare vasila. Kuziva kuti. Iwewe usa kare murima. Nende avanga kare usina. Kuziva kuti. Ona apo pane kumba apu pan. Vanode ura ropa. Chenjera kupingwa kana kusingwa. Nekuda kwechingwa nasi wavingwa. Nezivo moyo wakachenjera ndivo uno tsvaga zivo. Tandigo no music telegri just tune it. Saka ichamira sekretu inosvipisa kuti muwane chiedza henyu. We'll be right back.